Mutungamiri we MDC Alliance Vanelson Chamisa vaita misangano miviri kuManicaland vachikudza vatsigiri vavo kuti hurumende yavachaumba mushure mekukunda musarudzo ichaita kuti upenyu hwevashandi vose munyika hunake. Vachitaura vari kwaMurambinda kuBuhera, vachamisa vati vanoremekedza zvikuru mauto, vachiti mauto vanhu vanoshanda zviri pamutemo uye vachatambira nemaoko maviri munhu achasarudzwa kuve mutungamiri wenyika anenge asiri weZANU-PF.
Masoja ndedu, masoja anosaluta vanhu nemutungamiri anenge asarudzwa ipapo. Saka ike zvino izvinozi zati patakuenda kusarudzo. Patinongopedza kuvhota asarudzwa ndiye anosalutwa. Chiri kusaluta hasi musoja. Chiri kusaluta mutemo. Chiri kusalutwa hasi mutungamiri. Chiri kusalutwa mutemo. Saka masoja edu tinoafarira nokuti anoziva mutemo wedu kuti unofamba sei. Nokuti kana ndichiuya inini ndiri kuuya kuzorera vanhu vese. Chokutanga musoja anofanira kunge akaguta kuti nyika inge yakaguta. Kwete kuita musoja ane nhamo. Yokuti haatokwarisika nakumira nekuti haana chinobatsira futi haigoni kusumuka. So tichagadzirisa hurumende painongopinda chokutanga chandiri kugadzirisa mashandiro anoita vagari vemuhurumende. Ticha uchanakirwa nemufaro. Musoja uchanakirwa nemufaro. Nesi uchanakirwa nemufaro. VaDBC muchanakirwa nemufaro. Nokuti ndiri kuuya semunhu ari kunangana nevashandi vemuhurumende.
Vachamisa vatora mukana uyu kutaurawo pamusoro perwendo rwavo kuBritain vachiti Zimbabwe inyika inoda rubatsiro kuitira kuti sarudzo dziitwe nenzira kwayo uye pasina mhirizhonga. Asi vachamisa vayambira zviuru nezviuru zvevanhu zvauya kuzonzwa vachitaura kuti MDC Alliance haisi kuzopinda musarudzo kana zvavari kuda zvisina kugadziriswa.
Unokuzoti muUK muchirohwa mupururu pakati pevarungu ndikati muzimba wapenga vakomana wotungamirira UK pane madhokuta manesi maticha vese nyaya yavari kutaura ndeye kutoda kudzokera kumusha tivake nyika yani ndikati mirai musadzoka mudura musati mabviswa zvipfukuto munorimira pasina. Regai nditange ndadira mushonga muzvipfukuto. Mowo uya ndamisa mushonga uya ndakunomisa. Muchavaona manje manje vakamirira kuita mududu nemudungwe kudzoka munyika yavo. Togadzira nyika yedu uye vadzidza zvakawanda iko. Vanotiunzira zvavakadzidza ikoko kuti zvivandudze nyika yedu. Saka tiri kufara. Takanga tine zvinhu zvitatu. Chokutanga chatine nyaya yekuti choda kuti mutibatsirewo kuti munyika medu tiite sarudzo dziri pachena. Pasaita unorova munhu, pasaita unotuka munhu. Ivo pano mbonizi ndikatuka munangagwa pano ndenda kutadzirai. Takataura tikati number one. Uyai mutibatsire muZimbabwe kuti masarudzo dzedu dziite zviri pachena zvinoitika kune dzimwe nyika. Nokuti zvinoda kuitwa neAU neSADC kusanganisana neEU naBritain. Sarudzo dzedu ngadzifambe. Tine bopoto ratinaro nevakomana iri vabiti vari taura. Tiri kupokana nenyaya yekuti takati pane zvinhu zvatisingati takaita hasi kuzoenda kusarudzo tisatagadzirisa nyaya yekuti anoprinda baloti ndiani. Anochengeta baloti racho ndiani. Uye anoreendesa kwarinofanira kuenda ndiani. Ndobva tazotaura futi kati uye achaanaunza sarudzo wacho ndiani. Uye tada kuziva kuti anga achimbobira sarudzo pesa apa.
Vachitaurawo pamusangano waitirwa kwamakoni, mutungamiri webato rePeople's Democratic Party vatendai biti vati sarudzo dzichaitwa munyika hadzina kuoma sezvo zviri kumunhu kuti asarudze chakanaka kana chakaipa.
KuAlliance tiri kufamba nezvinhu zvitatu. Chekutanga inyaya yeshanduko transformation. Tuda kuchinja ikonomi yedu hama dzinodikamwa. tunakuvaka ikonomi yedu kuti vana vaende kumabasa. Tunakuvaka ikonomi yedu kuti mwana wese awane mukana inonzi pachirungu opportunity. Tunakuvaka ikonomi yedu kuti vanhu vagare zvakafefeteka inonzi prosperity. Chinja, maitiro, chinhu zvitatu, transformation, opportunities and prosperity. Chinja,
maitiro,
chinja.
Misangano ya nhasi yanga iri yekutanga zvichitevera kudzoka kwavo kumusha mushure mekushanyira kuBritain, uko vachamisa vakasangana nemutungamiri wenyika iyi amai Theresa May pamwe negurukota rinoona nezveAfrica muBritain vaBoris Johnson. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Tanonoka Wande.